Zvinonzi mapurisa anga akapakatira zvombo afumira kuvhara migwagwa yose inopinda musha wembare achirapidza motokari dzose kupinda musha uyu uku motokari dzanga dzine vashandi vekanzuro yeHarare zvigiredha zvitatu pamwe nemapurisa anorwisa mbonga mupopoto vakaita mudungwe kunopwanya misika pamwe nezvitoro zvevanhu musha wembare. Pasvika Studio 7 Mbare, mushure mekumborambidzwa nemapurisa, ayo anga achidzimisa vatori venhau mifananidzo yavanga vatora, pamwe nekurova vamwe vanhu vanga vachitora mifananidzo yezvanga zvichiitika, misika mizhinji nezvitoro zvidiki, kana kuti matakishopu, zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo, zvanga zvawira pasi, kubva pamupedzanhamo kusvika pamusika mukuru unokwirirwa mabhazi, wembare musika Bus Terminus. Vanhu vakawanda vanoti varasikirwa nemidziyo yakawanda inosanganisira mbatya pamwe nechikafu zvavanga vachitengesa uye vamwe vanotiwo vabirwa mari mubesanwa ranga richiitika vanhu vachiedza kuchengetedza zvinhu zvavo izvo zvanga zvichifokorwa nezvigiredha zvanga zvakachengetedzwa nemapurisa. Mumwe anga achirarama nekutengesa mbatya mumbare vafinias jeranyama vati havachaziva kana pekutangira zvichitevera kupwanyirwa kwavaitwa misika yavo.
Mtemo ndo asi ati ndo patinoraramira uta zvatibata zvikuru hatina mamwe mabasa ekuita kunze kwekuzvitengesera kwatinoita iyo zvinhu zviitira uchangobva mumaholiday mari hatina mari takatongomirira kuti aita akwanisa kushandira panapo tachengetawo mari dzemaschool fees zvikoro anytime zvinongonzi zvavhurwa hatii tisina kana mari dzemaschool fees saka hazvati hatakanganisika zvikuru.
Amai Neria Ganizani avo vanga vaine kachitoro kadiki kasiyiwa zvinhu zvese zvave mumadhaka sezvo kuri kunaya vati upenyu huchavaomera sezvo paripo pavanga vakatarisira kuraramisa mhuri yavo.
Zvataitirwa nehurumende yedu kana kuti kanzuro zvakangooma nekuti hatina mabasa ndo patinochengetera mhuri yedu iye nezviri kutarisira kuti vana vechikoro vari kuvhura takatoomerwa ndo patachiwanirawo chekuraramisa saka zvavaita izvi ivo ndo vanoziva kuti vachatiitirawo zvakaita sei.
VaCosmas Murambiwa vativo varwadziwa kuti kanzuro yakamboti vanhu ngavaite zvavo mabasa avo asi yazodzoka yovapwanyira zvitoro zvavo isina kuvazivisa kuti ndiro danho rayave kutora.
Hapana nangani 3 months yasavarati pana nangani 3 months izvo zvakatowandisa zvoti vamwe izvezvo vamwe vamwe izvezvo vanga vachisatatukidza vatu vakanga vatori pakatiisovaka.
Mukuru wesangano revanorarama nekutengesa Revenders Initiative for Socio-Economic Transformation vasameo wadzai vati varwadziwa zvikuru kuti kanzuro yeHarare yapwanyira vanhu misika pamwe nezvitoro zvavo isina mvumo kubva kumatare edzimhosva sezvinodiwa nemutemo.
Tiri kunzwa kuti vari kuda kuenda futi kune dzimwe nzvimbo muHarare vachiparadza pokutengesera pamainformal traders. Izvi tinozvishoropodza nokuti zviri kuitwa pasina kutevedzera mutemo yemunyika munomu. Hapana court order yavanayo kuti vaite danho rakadaro seHarare City Council. Chingori chirongwa chakangonangana nokuparadza raramo yevana veZimbabwe vava nenguva vachitambura vachitaritiraya kuriritira mhuri dzavo. Isusu tinokurudzira Harare City Council kuti imise chirongwa ichi nokuti hachina munhu anobhenefita kwachiri. Tiri kutaurawo nemaloya edu kuti tione kuti danho ratingatora nderipi kuti marights emamembers edu aprotectwe. Visi zvavari kuita hazvisi pasi pomutemo kuputsa kodzero dzemainformal traders anofanira kunge achishanda mune zvakanaka. Ivo veHarare City Council ndo vari kutadza kuvaka nzvimbo dzakawanda dzakajeka dzakanaka dzine zvikwanisiro zvokuti vanhu vaende kundoshanda pasina kumbunyikidzwa.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati vari pazororo vakatitaure nemutevedzeri wavo vaInnocent Ruwende avo vati havana zvavari kuziva nezvaitika mumbare nhasi sezvo vati vanga vari kumusha kwavo vakafanobata chigaro chameya weHarare vasichiwati musarurwa mutizwa vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Vane ruzivo nezviri kuitika pakupwanywa kwaitwa misika nematacho mumbare vati kanzuro yakatumwa kuita izvi vanoona nezvokufambiswa kumabasa ebudiriro mudunhu reHarare kana kuti Provincial Development Coordinator weHarare vatafadzwa muguti. Vamuguti vanga vasiri kudayirawo zvakare nharembozha yavo kudzamara tiende pamhepo. Gore rapera kanzuro pamwe nehurumende vakambomiswa nedare repamusoro kupwanyira vanhu zvivakwa zvavo zvinonzi hazvisi pamutemo mushure mekunge dare iri ratora kuti bumbiro remitemo haribvumidze chero ane zvake kupwanyira vanhu zvivakwa zvavo pasina mvumo kubva kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.